manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 12/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamuropiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inyaya yemabooster takambotaura nezvayo yekuti munhu abaiwe nhomba kechitatu kana kuti yatinoti booster dosia. Sezvatakamboreva ndezvekuti utachiona weCOVID-19 wakangofanana neflu.
Zimbabwe inowana dzimwe nhomba mamirioni 10 kubva kuChina. Nyanzvi mya dzezveutano zvichikurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba.
Isi tiri kuti wasunga zvavo kuvamwe wedu asisi hatizodzidzosera kumashure. Kana majere ari kunzi vashandi vachapinda nekuti vari kukumbira kunge vachipiwa muhoro inokwana. Kubva hurumende ngaitenge ichawaka majere akawanda nekuti isu hatisi kuzomira kumashure kunyangwe isi tiri panze. Tiri kutomobilize kuti tinge tichipinda mumastriti takawanda. Izvi zvaitika muHarare chete asi ngavazvitarisire kwese kwese kumaprovinces ese kumadistrict ese.
Mapurisa anorova pamwe nekusunga vanhu. Vanga vachiratidzira muHarare.
Tinotenda kuti basa redu nderemubatanidzi vatinobata pamwe chete. Saka tisati taura zvizhinji ndochinhu chakanyanya kukoshesa kuti tiungane tiite muonera pamwe tozivisana kuti dambudziko riri munyika muno nderiri nezvipi zvatingaita tese takabatana kuti tipedze dambudziko riratambudza munyika muno. Muno mune dambudziko rakakura vanhu vari kufa vapedza kuyambuka Limpopo River, Zambezi River vachinotsvaka chouviri.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa ndiwo vavesa chigaro weSangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatenda mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping nedanho renyika yavo rekupa Zimbabwe dzimwe nhomba dzeCOVID-19 mamirioni 10. Zimbabwe yatambira nhomba idzi panguva iyo vanhu vakawanda vari kuramba vachifa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezuro vanhu 21 chete vakafa nechirwere ichi zvasiya vafanacho vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemumwe chete. Vanhu 962 nevaviri vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Vanhu vabatwa nacho munyika yose vave zviuru 223 zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 223,765. Nepenyuro yeZBC inoti vaMnangagwa pavanga vachitenda mutungamiri wenyika yeChina kuState House vati Zimbabwe iri mugwana kuti ikwanise kubaya vanhu zvikamu 60 kubva muzana kana kuti mamirioni 10 kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Panhomba yapiwa Zimbabwe nhasi iyi pane mamirioni 6 enhomba yerudzi rweSinopharm uye mamirioni 4 emhando yeSinovac. Izvavi kureva kuti nyika yawana nhomba dzinodarika mamirioni 26 dzekutenga uye kupiwa nedzimwe nyika zvikuru kubva kuChina, Russia neIndia. Zimbabwe yakatendawo kuti munyika mushandiswe nhomba yeJohnson and Johnson. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu 4 nezviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri vave 3 nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 3,197,072. vabaiwa nomba kechitatu vave zvuru gumi nezvishanu zvine zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 15,185. Nyanzvi munyadze zveutano vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti vanhu vabaiwe nhomba dzeCovid-19 kana katatu sezviri kurudzirwa.
Muchaona kuti inyaya yemabooster takambotaura nezvayo kuti munhu abaiwe nhomba kechitatu kana kuti yatinoti booster dose iya. Sezvatakamboreva ndezvekuti utachiona hweCovid-19 wakangofanana neflu.
Munoreve hapa Dr. Maida mungatsanangure.
Hunonyanya kudzivirirwa nemasoja omuviri. Masoja omuviri anobatsira kuti kana utachiona ukapinda mumuviri anokwanisa kukurumidza kumhanya kunorwisana noutachiona hwevhairasi ihohu.
Sei zvakakosha?
Kuitira kuti munhu asarwariswa noutachionawo kana kurwadziswa naho. Saka kana masoja omuviri aya adaro akakurira utachionawo, munhu arapika uye munhu anonzi apora anzwa zvakanaka. Asi dzimwe nhambo masoja omuviri anokundikana, ndopamunoona kuti nyangwe achirwisana asi dzimwe nhambo anenge asina uwandu hweya hunotarisirwa kuti varwisane neutachiona uhu hwevhairasi kana hweCovid-19. Ndopamunoona kuti munhu anoramba achirwara asi nyangwe kana kuti anenge dzimbikana kana kurwarisa.
Anenge achidzimbikana papi chaizvo?
Kudzimbikana pakufema, pamuviri, kana nyangwe pakutozosvika pakurasikirwa noupenyu. Saka vesainzi nemedicine vakaona kuti zvakakosha kuti vanhu vabaiwe nhomba. Vachiona kuti kubaiwa nhomba kuya kunoita kuti masoja omuviri anorwisana noutachiona ihwohwo hweCovid awande mumuviri, zviya zvinozobatsira kuti nyange utachiona hwakawanda kana kuti hwakadzama, asi nokuda kwokuti masoja omuviri anenge akawanda anokwanisa kurwisana zvikuru noutachiona ihwohwo, zvinozobatsira kuti kana uya aratidza kurwadzikana panyama awane kupora, kana kuti uya arwariswa noutachiona ihwohwo awane kupodzwa, nokuda kwokuti mumuviri make munenge makasimba uye muchikwanisa zvikuru kurwisa utachiona ihwohwo huchipera hose. Saka izvi zvakakosha kuti vanhu vazvizive, veruzhinji vanzwisise izvozvo.
Nyanzvi munyadze zveutano vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Mapurisa anonzi avhiringidza kuratidzira kwanga kuchiitwa nenhengo dzesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ muHarare nhasi ndokurova nekusunga vanga vachiratidzira ava. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Purisa anorwisa Mvonga Mupopoto anonzi arova nhengo dzeATUZ dzanga dzichangotanga kuratidzira pamahofisi enasa panga pachiitwa musangano pakati pehurumende nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende. Munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere vati nhengo dzisangano ravo dzarova zvakaipisisa nemapurisa anga akapakatira zvombo. Mapurisa asati asunga vamwe varatidziri gumi nevatanhatu vanosanganisira mutungamiriri wesangano ravo vaObert Masaraure.
Kutaura kwandiri kuita izvozvi mukati metorongo ramapurisa mune varairidzi vanodarika gumi nevatanhatu. Tiri kuti wasunga zvavo vamwe wedu asi hatizozvidzosera kumashure. Kana majere ari kunzi vashandi vachapinda nekuti vari kukumbira kunge vachipiwa muhoro inokwana, kubva hurumende ngaitenge chawaka majere akawanda, nekuti isu hatisi kuzomira kumashure. Kunyange isi tiri panze tiri kutomobilisa kuti tinge tichipinda mumastriti takawanda. Izvaitika muHarare chete asi ngavazvitarisire kwese kwese kumaprovinces ese kumadistrict ese kusvika mihoro yedu ichinge yauya mihoro inokwana uye mihoro inotenga. Mukutaura kwatiri kuita kuno magweta edu ari mubishi kumhanya mhanya kuti vange vachimiririra vamwe wedu vawanikwa vasungwa mukuratidzira kwataita muzuva ranhasi.
Vachere vati nhengo dzesangano ravo dziri kuda kuti hurumende iwedzere vashandi mari dzemihoro, vachiti mari yavari kubhadharwa yakafanana nemitero yembwa. Vati vari kuda kuti mushandi wehurumende hurumende anotambira mari iri pasi atambire mari inoita mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuamerica pamwedzi.
Mioro yatakawirirana nehurumende kumuna 2018 inova $540 zvichienda mberi. Izvi zvichitoteera mashoko akataurwa nehurumende mumazuva mashomo apfuura kuti ichange ichipa varayiridzi mihoro inokwana.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi ravo, asi mamwe mapurisa atataura nawo ayo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati nhengo dzeatuzi idzi dzanga dziratidzira dzisina kukumbira mvumo yekuita izvi kumapurisa sezvinodiwa nemutemo. Pataenda pamhepo, tanga risati taziva kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva ipi. Musangano wenational joint negotiating council wanga uchida kuitwa nevatungamiriri vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions pamwe nehurumende unonzaona uzokwanisa kubudirira sezvo vamwe vanga vari pamusangano uyu vatadza kubatana nevamwe pamasaisai eInternet sezvo musangano wanga uchifanira kuitirwa pamasaisai nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vati musangano uyu uchazoitwa nechishanu vanhu vose varipo.
Public Service Commission vanga vane circular vakanyora vachiti nekuda kweCOVID-19 vanhu ngavambomira kusangana zvekusangana vari vanhu asi kuti ngavaite mameeting mwari kwake mwari kwake kudzivirira kupararira kwechirwere. Asi takumbirisa kuti musangano wemusangano wakakosha uye une chekuita nekurarama kwevanhu. Tichitarisa zvakare kuti kutanga kwegore ndopatinoisa tunonyatsoseta donzo regore rose. Tichitarisawo nemamirira zvakaita kunze uku vanhu vedu vatinomiririra vane zvavakatarisirawo uye nekuti mari dzavo zvinezvi hadzichatengi. Saka taona zviri zvinhu zvakakosha kuti tingomirira Friday. Takumbira kuti Friday tiite musangano iwoyo. Tinodaira kuti vakuru vehurumende vachazvinzwisisa uye vachatendera kuti musangano iwoyo uitwe. Takatarisana face to face musi weFriday.
Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti nhengo dzavo dziri kuda kuwedzerwa mari yemihoro sezvo dzichiti mari yadziri kupiwa nehurumende isiri kukwana kubhadharira vana vavo zvikoro, kutenga chikafu, kubhadhara pokugara pamwe nekukwira mabhazi kuenda kumabasa. Asi hurumende inoti homwe yayo yakaboka pari zvino zvekuti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo mari yavari kuda. Asi gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 nemusi wemuvhuro kuti hurumende yakazvipira kutaura nevashandi kuitira kuti vaonesane mamiriro akaita zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa ndio vavesa chigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition mushure mekukunda musarudzo dzaitwa padande mutande nenhengo dzesangano iri. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
VaMutasa vawana mavhoti makumi maviri nematanhatu vakakunda mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai avo vawana mavhoti makumi maviri nematatu. Mukuru weNational Youth Development Trust yekuvulawayo Vusi Dhuve ndivo vave mutevedzeri wasachigaro wesangano iri mushure mekukunda muzvare Diana Alice Kuvea vechitungwisa Residence Trust. VaMutasa vatambira zvabuda musarudzo vachiti chekutanga chavachaita kubatanidza nhengo dzese dzesangano iri kuti varonge kuti votora gwara ripi, vachiti pane basa guru rinofanira kuitwa sezvo nyika yakatarisana nematambudziko makukutu.
Tinotenda kuti basa redu nderemubatanidzwa tinobatsira pamwe chete. Saka tisataura zvizhinji, ndochinhu chakanyanya kukoshesa kuti tiungane tiite muonera pamwe tozivisana kuti dambudziko riri munyika muno nderiri nezvipi zvatingaita tese takabatana kuti tipedze dambudziko riratambudza munyika muno. Muno mune dambudziko rakakura, vanhu vari kufa vachiedza kuyambuka Limpopo River, Zambezi River vachinotsvaka chouviri.
Vawadzai vati havana zvekutaura pamusoro pesarudzo dzanhasi, asi muzvare Kuvheya vati havana kufara nemafambisirwo aitwa sarudzo uye vati vachagara pasi nebhodh resangano ravo nhasi manheru kuti vazeye zvaitika nhasi pamwe nekuona kuti votora matanho api.
Anything was there, so I cannot anything was in time. The chat is then
Vamwe vasina kufara nesarudzo dzanhasi ndiva Pride Mukono vesangano reYouth Environmental Management Trust, avo vati pane matanho avari kutora ekugadzirisa kubirirwa kwavanoti kwaitwa sarudzo.
Saka naizvozvo tiri kudaiwa sarudzo dzidzi dziramba tichakata tatora matanho tichishandisa mutemo weCrisis Coalition watichapila nyaya iyo inda apa vamutasa kwafanira kunge vachicheya kusvika nyaya yavo ichige yapera. Kana zvinge zvaramba zvokuti tiwira nepachedu, aiwa tichange tichiona kuti pamwe matanho atingateera kumberi ekuendesera kumataredzi mosva kuti nekuti hatingashuurika mapoka emaelections akaita sana zika nokudirira sarudzo iwo isuwo pachezvedu tichidirirana sarudzo. Zvinhu zvinenge zvakashata izvozvo izvo.
Asi mushandi mukuru muCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzaitwa pajekerere uye dzafamba zvakanaka. VaVava vati kusvika pari zvino hapana zvichemo zvavati vawana.
Pakese panoitika sarudzo dzakadai hapataiki vanonyunyuta, asi isu sangano reCrisis Coalition hatisati tawana yatingati an official complaint kune mamembers edu uye kune vanga vachisarudza vanga vachikwikwidza maelections aya. Saka tinoti kana tazowana izvozvo ndo patinozozvitarisa semusangano. Kunyora, yes, vanogona kunyora zvavo, asi code of conduct yedu haibvumire kuti tiende tinoshambadza pano tisatapedza kutaurirana mumba medu.
Kunze kwevatungamiri vasarudzwa nhasi, dzimwe nhengo dzeboard reCrisis in Zimbabwe Coalition ndiva Obert Masaraure vanove mutauriri wesangano iri navagamuchirai Mukura vanove mubati wehomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi vafa nhasi uye vamwe vanhu vapfumbamwe vakuvara zvitevera kupitika kwebhambu kuSomalia. Bhambu iri ranga rakanangana nekuparadza motokari dzevachengetedzi verunyararo dzanga dzichienda kunhandare yendege muguta guru reMogadishu. Mitengo yezvinhu muAmerica yakakwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana muna zvita zvichienzaniswa nemakwiriro emitengo muna zvita 2020. Izvi zvinonzi zvakaita kuti mitengo ikwirisise zvisati zvamboitika mumakore makumi mana. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP ayo akapera kushanda musi wa31 zvita gore rapera zviri kutambira nemufaro danho rinonzi rakatorwa svondo rapera nedare remakurukota remuSouth Africa rekuwedzera negore rimwe chete kushanda kwemagwaro aya kuitira kupa vane magwaro aya mukana wekuwana mamwe mavhiza anovabvumidza kuramba vari munyika iyi zviri pamutemo. Sachigaro rimwe remasangano anomirira zvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vanoti izvi zvave kureva kuti vanoshandisa magwaro aya havafaniri kusungwa uye vanofanira kubvumidzwa kupinda nekubuda muSouth Africa zvisina dambudziko nyaya yemagwaro avo ichigadziriswa. Dr. Sibanda vanotivo vanotarisira kuti vemabhanga nemakambani vacharemekedza danho iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kusvika zviuru zana nemakumi masere zvinonzi zvine magwaro eZEP aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Sibanda nezvenyaya iyi.
Hongu, hurumende yeSouth Africa yakaburisa inonzi Immigration Directive 1 of 2022 inova iyo inotaura nezvekuti vanhu veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvaishandisa maexemption permit hazvifaniri kusungwa for the next 12 months. Vanofanirwa kubvumirwa kupinda vachibuda munyika sekunge vanga vaine maZEP avo iwaya, vasina kunetswa nemapurisa kana kushungurudzwa paboda kana kune maimmigration official.
Musiyano uripo pagwaro ramataura ero kana chizivisa ichochi chakaburitswa svondo rapera nezvavakanga vakazivisa gore rapera uri papi?
Musiyano ndewekuti gore rapera vanga vati iyo hapana munhu achaona rubatsiro asina umbo hwekuti aapplyira passport imwe ende umbo hwacho hunenge huri receipt yekuVFS.
saka zvavaita iko zvino ndezvekuti havachatauri nyaya yeumbo iya uye havachatauri nyaya yekuti munhu ngaaunze proof asi kuti angobatsirwa chete for the next 12 months.
Tinonzwa kuti vakawanda vanga vachinetseka kumabhanga nemamwe mapoka emusouth africa imomo anobatsira vanhu. Shoko irori riri kutambirwawo sei kumabhanga yako kuone kumahofisi mamwe?
Shoko irori iri rakapiwa vanhu nderemukati ratinoti internal memo yaitumirwa kumadepartments ehome affairs. Ranga risiri kutumirwa kumabhanga kana kuti kumaemployers. Saka harinyatsobatsira zvaro kumaemployers nekumabhanga nekuti rakatumikwa kuvanhu. Asi tiri kuona kuti mabhanga mazhinji anga atanga zvavo kusanatsira nevana vezimbabwe vachida nyaya yekuti vaextende because vanenge vari kunzwisisawo kuti aiwa vachine ugare hwemuno for the next 12 months and havasi kuda kurasikirwa nemaclients.
Tichitarisa panyaya yekurudziro yesouth africa yekutiwo panguva iyoyi vana vezimbabwe vanga vachigadzirisa ugaro hwavo, ndedzipi nzira dzokuti vanhu vanokwanisa kutora kuti vagadzirise kugara kwavo musouth africa zviri pamutemo?
Vanogona kuita kuapplyra hatinoti maspecial skills or scarce skills permits kana kuti relative visas, especially vaya vanenge vakazowana kana kuwanikwa nevanhu vane permanent residence kana vane ugari hwemuno. Uyezve pane imwe yatinoti general work permit isiri zvayo common nenyaya yekuti haigoni kuwanikwa nekuti zvinodikana zvacho kuti munhu awane general permit zvakawandisa nekuti kampani inozotora munhu iyeye chimupa basa inofanirwa kuratidza kuti yakaadvertisa munyika mese pakashayika munhu anogona kuita basa iroro uye Department of Labor inofanirwa kuvapa certificate kuti aiwa munhu uyu zvechokwadi skill iyi haipo ndosaka achipiwa basa iroro. Saka zvatinoona zvinodikanwa kuti munhu awane mapemiti wayo hazvisi nyore. Tinongoona nzira mbiri chete inova yescarce skills kana kuti munhu kana achinge aapplyla relative visa.
Tinoona kuti sangano renyu gore rapera rakamhenge richitorawo matanho ekupikisa danho rehurumende yesouth africa irori. Zvii zvamuri kuitawo gore rino?
Nyaya iyoyo ichiri kuenderera mberi nekuti patiri iko zvino takatomirira kuti vapindure pamapepa akanga aiswa mukoti ekuti danho ravo ravakatora harisi pamutemo. Takatoona ivo vakatotangawo kutumira matsamba kuvanhu, matamba ekuti vagone kutumira marepresentations kana kuti zvikumbiro zvavo kuna deputy director general ekuti aiwa izvatiri zvifariri nenyaya yekuti zvinoshungurudza kodzero dzevanhu nepapi. Saka vari kuedza kugadzirisa zvavasina kuita zvakanaka pekutanga zvatinoti kutaudzana nevanhu vasati vatora danho iroro. Saka iko zvino takamirira kuti tione kuti vanhu vachapindura vachiti chii asi nyaya yedu haisati yapa kukoti ichiripo iroendera mberi.
Avo vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika ishanda yakazvimiririra vari Joyce Ngwenya vari kurudzira utungamiri hwemapato ezvematongerwo enyika achakwikwidza musarudzo yekutsiva nhengo dzakadzingwa mudare reparamende dzichaitwa musi wa26 kurume kuti asiyane netsika yekuisa vachakwikwidza musarudzo vavanoda vasingatevedzere zvido zvevanhu vachavhota musarudzo idzi. Vangwenya vanoti nyaya yekuti vakuru vemapato vanomanikidza vanhu vasingadiwe kuti vamirire mapato musarudzo yagara ichikonzera kuti vanhu vazopedzisira vavhotera mamwe mapato kana kusatopinda musarudzo zvachose senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo. Vanoti bato reMDC Alliance rinofanira kupamukana nhengo dzakadzingwa muparamende neMDC kuti dzikwikwidze zvakare sezvo dzakadzingwa dzisati dzapedza nguva yadzo zviri pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangwenya.
Kana takanangana nebato reMDC Alliance hazvifangwe kuzvisinetsa Jonga nokuti pane vanhu vakabviswa vakaitwa recalled vakadaidziwa vakabviswa muparamende. Saka zvino mutsindo kana vanhu vacho vakabviswa vakadzokera vari macandidates zvisinei nokuti zita ravo unoshandisa nderipi nekuti ndo vanhu vakagara varipo hazvinganyanya hazvo kunetsa. Asi zvingangodaro kuti pane vamwe vakashaya tingangoti semuzvari Miriam Mushai vakashaya ndo pazvinozonetsa kuti vatungamiri vesangano vanogumira kunge vane vanhu vavanoda. Asi matauro aitwa navachamisa ndeyekuti vachasarudza vanhu vanodiwa nevanhu tisingazive kuzi anopefo paitwa makwakatano paprovincial election. Asi chokwadi vachonga kuti zvingangodaro kuti vatungamiri pane vavanoda zvangonakawo kuti vanhu vasarudze munhu wavanoda nokuti ndo vachavhota.
Mataura emibato reMDC Alliance vakanga varipo vakabviswa pazvigaro vari vamuri kutarisa kuti vanofananga vachingodzoka vachikwikwidza asi uko kunenge kune vamwe vagadzirirawo kuti vanga vachipindawo muzvigaro izvozvo
ichokwadi kana zvakadaro hazvinetse nekuti kungodzokera kamustructure macho vongotiwo vanhu vari mustructure vanenge vachidani nekuti mukomajuma zvagara zvichiitika makore ega ega kana vakangoisa vanhu vasiri kudiwa nevanhu kuda kuzano kuda kumdc alliance kuda kuzapu kuda kuzano ndonga hava vavhoteri vanhu vacho ndofunga sevanhu vakadzi vakadzidza vakaenda kuchikoro ngavadzidzewo nehistory zvakaitika zvacho zvinoitika hazvo dzimwe nguva kuti vanhu vanodiwa nevanhu havana macapacity yacho havana maresources asi zvive zvakuda kucontensaso kusva kuti vanhu vanosarudzwa vange vachikwanisa kuti vamiririre vanhu vavasarudza hazvinei nokuti uri kubato ripi vanhu ngavasarudzwe necapacity kwete nokuti vanogona kuimba maslogan chete
totarisawo nguva iripo kubva nhasi kusvika nguva ichaitwa sarudzo inguva ingakwanira here vanenge vachida kuti vange vachikwikwidza kana mapato ezvematongerwo enyika kutsvaga rutsigiro
apo ndopakaposheka nyaya yacho nekuti ngatirangarirei kuti mabielections akanonoka aifanira kunge achiitwa 90 days after vanhu vabviswa muparliament asi inenge rekuti hurumende nezeki vaitaura nezvedenda recovid zvakazozikanwazvo asi ndofunga kuti nini mapato kana ari mapato agara ari serious nenyaya dzepolitics vagara vane vanhu vavo vavangava vakatarisira uyezve mavoters akagara akagadzirirawo asi tongoziva kuti zeki akatadza kuti inyorese mafirst time voters sokuona kwangu ndofunga time yacho ishoma asi nenge ari kuti by election iri muconstituency kana muward handifunga kuti ingatora nguva kuti mapato anga achizivisa vanovhota mapromises nezvitsidzo zvaangange vachida kuti vange vachigutsa munharaunda mavo
zvimwe zvamungakurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika vachakwikwidza musarudzo idzodzi dzeby election vangwenyu
chokwadi chiripo ndechekuti vajonga hatide mhirizhonga bumbiro remutemo redu rinobvumidza kuti vanhu vaite misangano vasangane vamwe vachikurukura mumapepanhau mapublic broadcast edu muzv saka hurumende wongaite uchidzidza zvakaitwa kuzambia nedzimwe nyika ngavangovuregera vanhu vangoita zvavanoda vachikampeina mapatowo ngavazvibate tinoziva kuti pane chigumbu vamwe vakagumbuka vakatorerwa mazita asi ngatiratidze kuti tadzidza tabudirira uyezve tatarisa mberi neshure kuona kuti titova kuti zvibatewo kuti sarudzo yedu inge ichitarisirwawo sesarudzo yakachena
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimiririra vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe inowana dzimwe nhomba mamiriyoni 10 kubva kuChina. Mapurisa anorova pamwe nekusunga vanhu vanga vachiratidzira muHarare nhasi. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa ndivo vavesa chigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kusibandlela 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu ukuvikela amalungelo ezisebenzi.
Amapolisa eHarare achaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso yeAthuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho.
Udaba lwama-PCR test sesikhali ngalo kaningi, sithi ngabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokho esithi standardized rate ye-testing, kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula, ikakhulu during this time ye-COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abangabalikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa i-COVID-19 awukuzibazela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, iATUS, ithi amalunga ayo achaywe ngamapolisa kakubi njalo kwabotshwa ababalisi abalitshumi lanhlanu ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo eHarare namuhla. Ithi ababotshiweyo bagoqela umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Obeti Masaraure, uWellington Gweshe, Suko Luhle Ndlovu, Linia Nkiwane, Rudo Mapurutse labanye. Ababalisi laba babotshelwe phambi kwamahofisi eNASA lapho ekade kumele kuqhutshelwe khona umhlangano wokukhulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Kodwa lo mhlangano ucine udluliselwa kusuku lwangolwesihlanu ngoba imitshina yokuxhumanisa abantu ibingasebenzi. Umasara ure labanye bakhe bebetshengisela besithi uhulumende kumele abaholise $540 ababeyihola ngo-2018. Igqwetha elibamelayo umnumzana Trust Manda ubesenkambeni yamapolisa ngesikhathi sisiya emoyeni ezama ukuzisisa ukuthi icala bani abaletheswayo. Unakanelwa ukuthi baza kwetheswa icala lokutshengisela bengela mvumo yamapolisa. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu ukuvikela amalungelo ezisebenzi ukuvikela amalungelo abhaliweyo acaca kamhlophe qhwa ohlelweni lwemithetho yelizwe kunye lesisekelo sombuso iconstitution, ngokuba iyavumela iconstitution ukuthi izisebenzi lapho bonke abantu batshengisele besola kumbe bexhasa besekela okuthile. Ngakho ke amatitshala ale lungelo lokuthi ayimgoqweni atoyitoye athi kasiholi kasiphathwa kahle noma yisiphi sisebenzi njalo silalungelo lakho nalokho ngokwemithetho yelizwe. Ukuchawa kwabantu kuveza kahle kamhlophe ukungahloniphi imithetho, ukungahloniphi amalungelo abantu. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi amatitshala kawaholi, izisebenzi kahulumende kaziholi, abantu beZimbabwe kabaholi, bathola imali encane engathengi lutho. Ngokuya ngokwempilo bekufanele ukuthi ngabe kakutshengisele matitshala kuphela, ngabe kutshengisela wonke umuntu elizweni ngoba yiyo kodwa indlela ezakwenza ukuthi izinto zilunge.
Inkulumo zodaba lweholo lezi ebezimele ziqhutshwe namuhla osokuthiwa zizaqhutshwa ngolwesihlanu ubona ziphuma lokubambekayo na?
Ungaba muhle umphumela kanti ke njalo ngangabi muhle kusiya ngokuthi baxoxisane ngayiphi indlela kodwa vele kayikho indlela yokulungisa lokhu ngokuhlala phansi lezi sebenzi leziyana laleziyana umonakalo omkhulu kudilike ezomnotho zisoniwa yipolitiki ngakho ke kasingakhohlwa ukuthi ezomnotho yizo ezenza abantu bahole imali efaneleyo ezomnotho ziya ngokuthi ipolitiki injani nxa kuwe ipolitiki ezomnotho ziyawo ipolitiki yethu kayimanga kahle yiyo emisa kabo umkhonomi nxa umkhonomi ungamanga kahle amaholo kawami kahle ngakho ke kuzadingeka ukuthi indaba le ibanjwe yibo bonke abantu hayi izisebenzi kuphela isukunyelwe ekuthini kulungiswe iikhonomi ukuze kulungiswe iikhonomi kumele kulungiswe ipolitiki ngaphandle kwalokho kuzahlala kuhlupha kunjengoba kunje ngokuba uhulumende ngendlela okungakhona lamaholo akhona le iikhonomi ekhona akulanto angayilungisa kungalungisanga ipolitiki.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezavuleka ePhalamende lakumakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance lokubhubha kwalabo ababephethe lezo zikhundla. Umkhokheli wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo utshele inkundla yesayithi namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele ama-by-elections lawa buthumuthumu. Wengeze wathi bayakwazi ukuba ibandla leZANU-PF lijonge ukuqilibezela. Ngakho uthe abasoze bazihluphe ngalawa ma-by-elections kodwa bazaqhubeka belungiselela ukhetho luka-2023. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamashumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lothi kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisikhombisa 765 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebulewe yi-coronavirus yeZimbabwe sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amabili lanye 5201. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula inkulungwane ezine 4380 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4783. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu ayisishiyangalombili lamashumi amane 840. Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abaphose befike kukhulu besetheswa umlando wokuzama ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 awukuzibazela. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Isikhulumi samapholisa kwele Botswana umnumzana Niyebakali uthi abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye i-71 babotshwe emngceleni etshiyeneyo bezama ukungena elizweni bephethe amaphepha okuzikhandela awe-PCR test. Lokhu kuguqela abalitshumi lanhlanu i-15 abokuza kuthi abanye ngabeBotswana. Ubagali uthi ababanjwe labo bahlawuliswe imali engadlula amapula inkulungwane ezintathu i-3000 pula kukanti abanye bamiswe phambi komthethwandaba bagwetshwa kodwa baphiwa isigwebo ezingabenzi babhike kuqonqoselwa ukuthi bengaphindi futhi bedale icala elifanayo. Ukubotshwa kwabantu abalamaphepha okuzibazela kuza ngesikhathi iningi likhala ngokuthi intengo yohlolwa COVID-19 iPCR test iphezulu kakhulu. Indawo zempila kahle kweBotswana zihlawulisa amadola emelika phakathi kwamachuma esithupha i-$60 kusiya kwamachumi ayichiyagalombili i-$80. Lokhu kuchiye abanye abeZimbabwe besehluleka ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. Umnumzana Mthabisi Dubena okade kweSouth Africa ngekhefu uthi noma nje ungaqondanga ukuthi abantu besebenzisa amaphepha e-COVID-19 okuzibazela, intengo yokuhlolwa kumele iyehliswe.
Udaba lwama PCR test sesikhale ngalo kaningi, sithi ngabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokho esithi standardized rate ye testing, kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula, ikakhulu during this time ye COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Ngokunja lomnumzana Rodwell Moyo, yena ongena kaningi kweBotswana ezothengisa impahla yakhe, uthi ngaphandle kwendleko zemali ukuhlolwa kaningi kubuhlungu.
Kulohlupho lukhona lapha ngolwemali, ikakhulu kutesteni i-COVID. Iy'mali zangkhona ezi-involved iziningi kakhulu. Uyatesta iZimbabwe nge-30 US, fika kweBotswana lakho futhi uyaphinda uyatesta. Khonkhana kusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi usanda kutesta uphinde uyetesta.
Umoyo uqhubeke usithi kumele kube ludaba oluhlafunwa inkokheli yamazwe athiyeneyo ukuze kubonwe ukuthi akulandlela okungehliswa ngayo inhlawulo yokuhlolwa.
Kanti uhulumende wababili bebe nendlela kwenza ukuthi nxa utestile ngapha ngaleyo suku uyungatesti. Okunye futhi okuhluphayo imali ezi-involved ndisuka zibe ziningi kakhulu, ngoba uzabhatala 30 eBotswana ungafika uhlala amalanga ekuphendukeni usutestwa futhi. Njengoba abantu sebahlatshwa amakhadi bethwele, why don't we have a system whereby umuntu lekhadi kube simplified other than ukuthi uyakulokhu ubhadala uhlobo uzotestwa wona sowahlaba? And khadi ngakuba le ndlela yenza kube simple kuma-procedures lapha kungabi nama-delays.
Ele Botswana ilulodwa emhlubuleni wangezansi kwezwekazi le-Africa ilentengo ephezulu yokuhlola i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Ele South Africa kulandela umfutho ofakwe ngabe i-Council of Medical Schemes bayehlisa intengo yokuhlola i-COVID-19 isuka kumaranda ngamakhulu ayisishiyagalombili lengxenye i-R850 kusiya kumakhulu amahlanu i-R500. EZimbabwe indawo eziningi zihlawulisa phakathi kwamachumi amabili amadola emelika i-$20 kusiya kumachumi amathathu i-$30. Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisa kweBotswana usungule umsebenzi ngolwesibili ngemva kokuhlala amalanga alithume ezivalele emzini wakhe kulandela ukutholakala kwakhe ele COVID-19. UMasisi ukhuthe ukungena umhlangano weSADC wona wenzelwa eMalawi ukuhlaziya isimo saseMozambique ngenxa yesimo sakhe. Umsekeli kaMasisi uMnumzana Silamba Sokwane nguye omele iBotswana emhlanganweni lo oqhutshwe ngolwesibili langolwesithathu. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweBotswana.
Izakhamizi zeLupane East enyakatho yamaNdebeleni seziveze ukukhathazeka okukhulu phezu kodaba lwababalisi abafundisa ezikolo zeprimary kulumango abangazi ulimi lwesiNdebele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi eziqoqele Studio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhulunywa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besiswenene ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babengazwisisi bona abasebenzisi ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela. Khonokho kuyasihlupha. Njalo lase ezikoleni kuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini, ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwananzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Siphonga ubona this time kunabantu abaphonga ukuthi bafuna ukumayina sebedrile isigodi, asangesithole information. Bafika nje badrile umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezakuya sigqinisane nabo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo, ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini beLupane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana leziphathamandla zizwe sikufunayo lesingakufunilo phakathi kwezigaba zethu.
Umeli weLupane East edalela ePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsindaba phendule.
silohlupho esibhekane lalo olabantwana ikakhulu eprimary ku-education, abantwana abafundiswa ngamateacher angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana. Kunjalo-ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku-public service laku-education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. I-public service ibiqhatsha amateacher ingazange yaconsider ukuthi uteacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo.
UDube uyaphambili egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
Kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kulama minerals kuleyo ndawo. Kumele ukuthi kwenze i-exploration. So-ke abantu abaya begebha labo abantu abaya besenza i-exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explora uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholile-ke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko, njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababelo mcabango onje.
Lapha sithuthwa ludubo lwemali lapha. Hayi imali ke wena yinkinzi. Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise kodwa mina ngile mali engiyihola yepentsheni but ngingayizuzi. Sasithi ngqindi obukhulu la esebenzisa zimtshaye down ngokuya lundoda la uyatshintsha kwathi.
Izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU-PF. Unkosikazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kusithi thina abantu esisebenzile ikhadi sicine singasangenanga kulezo ndlela. So ngesikhathi nxa kuholisa khuma labe-ZANU-PF angingazenisweli fithi ukuthi ngabe izane ekholisayo ngabe lami ngiyathola ngidli njengabantu ngendlela engisebenza ngayo langendlela engithenjwe ngayo emahofisini ningadli. Kungene omunye ongasho wephathi yami ndakelo ngantoni.
Banengi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo. Iluba Self-Help Project Hand in Hand liqembu lezakhamizi zenzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Ya iproject lesiye siyiqalise sizwe sibe labo babanje abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasesizifuya kimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sasesithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhatshwe abantu balapho kulungiswe indaba zemfundo nezempilakahle. Ngimana e-Studio 7 eLupane East igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Life Talk kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemeleka kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethekelele esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngolwesibili besiya khankasela usekelo lomthetho wokulondoloza ilungelo labavoti okulakho ukunika uhulumende amandla ekuqhutshweni kokhetho. Iziphathamandla ezikhokela inhlelo zezempilakahle kwelemelika uDr. Anthony Fauci noDr. Rochelle Walensky bamise phambi kwedale lesenethi bechasisa ngenhlelo zikahulumende kamongameli Biden zokuphathwa kohlelo lokumelana le-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa lokubulawa yileli gciwane liqonga okwethusayo. Amalunga edale lesenethi kumabandla wonke ezombusazwe aveze ukukhathazeka ngokusilela kokusetshenziswa ukuzihlola ukuba umuntu ule-coronavirus nalo bahatshi ama-testing kits. Udubo lokusilela kwempahla esetshenziswa nsuku zonke lokudla emavinkilini amaningi akwelemelika lobikwa lokhe lusabalala ilizwe lonke emavikini ambala edluleyo. Ngesikhathi umhlobo omutsha wobhubhane lwe-coronavirus owe-Omicron lawo usabalala okwethusayo, umumo womkhathi lawo ubikwa ujikisile sokuqanda okwamagama. Umongameli Cyril Ramaphosa wase-South Africa onguye umgcinisihlalo wohlangothi lwezomvikela ehlanganisweni yomanyana wamazwe angezansi wezwekazi le-Afrika owe-SADC ubike ukubana sokule ngqubela phambili ekhanyayo empini yokuzivikela ekuhlaselweni ngamalecatsha awesimuslim ebisa amalawulo kwele Mozambique ngemva kokuthunyelwa webutho lomanyano ele-SADC nyakeni. Lokhu ukutsho emhlanganweni oyenzelwa kwele Malawi owe-SADC.
Esigabeni lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla, silomnumzana Nkomi yaphi Msipha odabuka eMzola eLupane enyakatho yamaNdebeleni otshayela imota ezinkulu kweleScotland. Umsipha waqala ukungena ezimoteni ezithwala abantu kobulawayo enguwindi. Wagcina ethola ilayisensi yokutshayela imitshova edolobheni leli eyayisuka e-Country Park isiya eNkulumane engakayi kwelePilitane, lapho afika watshayela khona amabhasi athwala uZulu. Okwamanje utshayela imota ezinkulu ezithwala impahla. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Foka mkhuzuli ndabuka elupane.
Yebo,
ngakubona. Phansi emaguswini komnyambambile le komkhalanyoni.
Yebo.
Ye eMzola.
Aha, akutshela abantu ukuthi ungaphi kula manje?
Njengamanje ngise Scotland. In United Kingdom, so njengobona nje ngisemsebenzeni njengamanje mbaba mangolongolo lo. Ubamba indlela lana ngithwele i 44 ton behind me la.
So behind. Uthwele ni kula kwini kula lokho kuthwele?
Lana ngithwele into abasebenzisa ukwakha ama whiskey lapha webona. So all this wheat stuff is at the back there. So ngisay deliver lapha lapha edingeka ukuthi iye khona kuma distilleries.
Iwakazana ukwenza kona.
Kulomsebenzi hayi ngile 2 weeks ngoba before that vele bengisemabhasini for 7 years lapha. So sengiwabalekela amabhasi manje kushuthi isikhathi ngena la ubomangolongolo ngithi hayi umuntu okasebenze yedwa lapha ahlukane le public yabo uthola ukuphumula kancane.
Yiye emabhasini kathi usenzani?
Yeah, emabhasini bengisebenzisa i-service bus, so ngithatha abantu ngibese endaweni zabo lapho basebenza khona, ngibabuyisele emuva, abanye besiya kuma-shopping yabo. So that's a service bus, akusiyo la ama-tours ukuthi behambe izindawo, but hayi bekusebenzeka khona, kodwa-ke kulama-challenges akhona la.
Singathi-ke ekhaya vele wakwenza khona okukhumbe ukufundele khonapho.
Ya, kahle kahle ekhaya laphana ngiqale vele bengichovisa bengisemchoveni, so kusho ukuthi ngiqhubeke ngayo le trade yabona. So besingabafana bomchova bekuthiwa hey bayahlupha laphaya.
Uyabona wawuwindi kumbe umshayeli?
Ngaqala ngingiwindi ngisaqogelela imali yokuthi ngibe ngumshayeli. Emva kwalokho-ke ngayithola ilayisensi, hhayi ngaba-ke yimina engibamba indlela lami ngaholela owind yabo. So kanjalo kanjalo nje namhlanje sengila kunini ngifisa vele ukudonsa omangolongolo abakhulu laba. So but hayi sesikhona.
Umunye kade mbuza ukuthi wawuchaya ngaphi mpophoma Bulawayo kumbe wawuchaya
ama-routes engangiwashayela iMagwegwe West, Magwegwe North, iluveve kwabalanda laphana noma i-Country Park to Nkulumane uyabona kosekusini.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Sokwe akuzima ukutshayela amangolongolo la amakhulu lawo?
Hayi hayi, mavele unenhliziyo yokuthi ufuna ukufuqa le zinto ezinkulu uya-enjoya nje, uyazi ukuthi it's enjoyable. Okumkhulu ukuthi unanzelela ukuthi uhamba ngento enkulu njalo uthwele umthwalo onzima. So uplan ahead ma uzo ma unoma uzo fika lapho ngathi kuyaxokozela khona nge-transport nge-traffic landani nje ube lonanzelelo yabo njene ma ungena endaweni ezingathi zinciphile ukwazi ukuthi uyigega kanjani ungawisi ama street furniture abakubiza ngokuthi ama lights land ama sign posts and all that to avoid all that and pedestrians as well and cyclists.
Aha, singathi kunzima kangalani kodwa emgwaqweni kula ngapho eIreland.
Akukho nzima but abanye bayakwesaba kuya ngomuntu I think but akukho kunzima yonke into uyayifunda nje mawulesifiso.
So wena wakufunda wabona hayi lapha sokuchayela njengoba usuka ngakho ekhaya vele ukwazi.
Yeah but ngifundile nakhona lapha ngoba indlela zalana zinciphile kakhulu yabo. Asifani nezekhaya indawo ngithi silemgwaqo ebanzi lana kutight. So yeah kudinga
abafuna ukuba njengawe kumele benzeni.
Ya kumele bafundele ke nabo bathathe ilayisensi yakhona lana uthiwa ngu-class 1 lo ucategory C plus E you are articulated. So awuthi ke sokumela ngubalekele lana kulomfo engimlandelayo laphana sokumele sihambe lapha ngiyaxolisa
siyabonga kakhulu ke phosele ukugcina nje usihambele baba.
Hayi ngiyajabula ukuba lani balaleli ngijabule futhi ukumfaka emsakazweni Kips. So angithi ukulibalekela ngizophinda ngiqhume emalangeni inkosi Nkosi.
Umnumzana Nkomiyaphi Msipha isizalwane seZimbabwe esidabuka eMzola eLupane ubexoxa leStudio 7 eseScotland. Iziphethe ngebezihamba phambili amapolisa eHarare achaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 kumbimbitho. Amapolisa aseBotswana athi abophe abantu abangafika ikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela ye-COVID-19 awukuzibazela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.